Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 5/2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
America inopa masangano mari inodarika mazana maviri nemakumi matanhatu ezviuru zvemadhora kuitira kuti masangano aya abatsirikane.
Mari iri yaDisemba iwana madhesi ati uyezve bonus ya 2016 inoriwana zveviri.
Vashandi vehurumende vobvunza mushandirwi zuva ravachapiwa muhoro wazvita uye pavachapiwawo mabonus avo.
Makambani emigodhi anoti haakwanisi kuwedzera vashandi mari sezvo ari kuomerwa.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ongororo yabuda nhasi inotarisa mamiriro ezvinhu munyaya dzezvicherwa inonzi State of the Mining Industry Survey inoti makambani ose anochera zviwanikwa kusanganisira Anglo Platinum, Caledonia Mining Corporation nemamwe ari kuti hakwanise kuwedzera vashandi mari gore rinouya. Makambani aya ari kuti akatarisana nematambudziko munyaya dzemutengo wemagetsi, kuwanikwa kwemari yekuwedzera mabasa pamwe nezvimwe zvavanoshandisa zvisiri kuwanikwa. Asi vashandi vari kuchema-chema kuti zvinhu zvavaomera sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Gore rapera mari inotambirwa yepasi-pasi yakawedzerwa kusvika pamadhora mazana maviri nemakumi mana nematanhatu.
Kunyange hazvo vemakambani vari kuti zvinhu zvavaomera, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvezvicherwa vaFred Moyo vakaudza Studio 7 kuti vari kuedza nepose pavanogona kudzikisa mitero yekumakambani aya kuti awane chouviri. Asi zvinhu zvinenge zvaramba zvakaita manyamamire nerongo sezvo kambani yeZesa yave kuda mari pamberi kubva kumakambani aya kuti ikwanisewo kubhadhara magetsi airi kutenga kuEskom yekuSouth Africa. Hatinokwanisa kubata mutungamiri wesangano reChamber of Mines vatoende pimuganyi sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Asi tabata mutungamiri wesangano revashandi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vanDoda Nastole avo vati vari kushungurudzwa nemashoko ekusawedzerwa mari.
Ya, maonero andiriita ka. Makambani atikatarisa kunyanya maplatinum mines aka anotaura zvavo izvozvo bati katarisa vanhu ivava vari kuita maprofit. Bati inyaya yekuti kutangoti hava kubhadhara vashandi kutora medhi situation irimo munyika.
Ko zvavari kutaura kuti magetsi ari kudhura uye kuti vawanewo mari dzezvikwereti dzekuti vatenge mimwe mishina zvinenge zviri kuti netsei nekudaro ndo zvakuita kuti zvinhu zviome.
Ndezvandiri kutaura kuti vari kutora maybe situation iri munyika kana kuti pamoziwe kuti adei genuine kana kuti vari kutora advantage nekuti inini sevashandika mune muchina access mumari dzavo tinyatsiziva kuti ndizvere zviri kuitika kana kuti vari kutora havo advantage. Saka isina chokwadi. Of course iyo nyanzvotia because pane imwe time yekuti magesi anotombodzima dzimwe nguva hongu sezvoona vachita kuti tanzi nyaya yezvikwereti anombokatiwa tomboitwa load shedding titombomira kana pinda mugodi dzimwe nguva. Maybe chokwadi but hatisina chokwadi because munhu wese angotora advantage iri kuitika munyika kuti zvinhu zvese hazviri upside down.
Saka pane misangano yamuri kumboita here nevakuru vemakambani ava nenyaya dzemari dzemihoro?
Like iye zvino ka kana kuita misangano yacho hapasina zvakunobetsera nekuti kubhageneye zvinhu hakuchatombobetsera nokuti vapfungwa chizvozvi kubva zvatakatanga kushandisa usa hatina kuwana zviya increment. Makore ese apinda aisa kubva kuma2009 haisati taona kana increment tingoshanda mari yataishandira but kaona kuti zvinhu zviri kudini zviri kukwira but hapana chiri kudini chiri kuchinja. Saka zvimbotaurika unotaura kuti hatigoni kuwedzera mari asi vakatokata mari saka hapane gosheteke.
Koya maimbonzi matendera naiya 1.5% zvakazofamba sei?
1.5 yeye kwainguva kutaura but hatingamboti mari iya voziya inenge iri yeNEC but makambani chaiwo anofanira kuwedzera yavo mari. Imari inenge yanegoshieta zvenezvo zvachataura kuti imokari kuti panzi 1.5% inenge yandawedzerwa munhu kuti mari iyoyo kana 1.5 yachoka inongopiwa vashandi vaya vari kuhora mari dziri paNEC rate vari abhavhu kudhara tagara hatimboipuwi.
Mutungamiri wesangano revashandi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaNdoda Nastole vari parunare kuzvishavane.
Vashandi vehurumende nechishanu chapfuura vakanyora tsamba kuhurumende vachida kuti vazivise kuti vachawana mihoro yavo yemwedzi wazvitariini uye kuti hurumende imire papi panyaya dzemari yebhonasi. Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vakakurudzirawo hurumende kuti ikoshese kuvapa mari dzavo mwedzi uno kuitira kuti vakwanisewo kupinda muzororo rekisimusi vaine chekubata. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Alexander pamusoro penyaya iyi.
Takatotaura hurumende tichibvunza kuti mari yedu yaDisemba iwana madhisi api uyezve bhonasi ya2016 inoriwana zvevini. Asi mutamba imomozvo takabva tavanyorera tichivaudza kuti chishuviro chedu uye ndozvinhu zvinofanirwa kuti vashandi vawane mboro yavo Christmas isati yasvika. Inoziva kuti Christmas inenge yakamwechete pagore saka tiri kutarisira kuti vashandi vehurumende vachawana mari yavo for Christmas vatambe Christmas zvakanaka nevana vavo. Uyezve tangatiisirazve kuti bhonasi ra2016 richabhadharwa muna2016 muno. Saka izvozvo takamirira kuti hurumende itipe mhinduro. Tsamba idzi takadzitumira kuhurumende musi wechishanu chapfuura saka tandomirira mhinduro zvedaira kuti vhiki rino tichange taane mhinduro.
Imiwo sevashandi mune matanho here amungati mungazotora kana hurumende yakanga yakundikana kuzaisa zvikumbiro zvenyu nezvishuviro izvi?
Isu vakandomiri ndekuva mukata samai takaita zvinezvi ndeyekuti hatisi kuda kuti tiiti isusu tinoita zvehondo kana kuti tinogara takaronga kuti tichaenda kuhondo. Isusu tichatanga tamirira zvinotaura hurumende kana hurumende yatiudza kuti zvakamira sei vanhu ndo vanozotiudza kuti toita sei. Asi ndinodaira kuti zvikagomeka ndinoona sekuta nehurumende inogona kuvapa mari yavo for Christmas. Kana tazotadzika tichapandira ipako tiimambiri vakamirira.
Ko dambudziko ratinonzwawo remari kumabhanga iri riri kubatawo sei vashandi vehurumende?
Nyaya yekushaikwa mari kumabhengi inyaya yanetsa vashandi vose, haina kungonetsa vashandi asi kuti yanetsa mhuri yese yezimbabwe. Isu sevamiriri vevashandi vehurumende takavenge mukana wekumbosangana naresearch bank gazena. Saka zvinhu zvekuti ticharamba tichingotaura naresearch bank gazena kuti tione kuti vashandi vangabatsirwa sei. Asi hazvi zvinhu zvinotambirika zvakanaka vakandomiri kuti mari inoramba ichishaikwa. Tinotarisira kuti dambudziko irovo dai vagona kurigadzirisa kuti nyika yedu ichitanga kufamba zvakanaka.
Vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7.
Muumiriri weAmerica muZimbabwe ambasada Harry Thomas Jr. nhasi vapa rubatsiro rwemari inodarika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu emadhora kuzvirongwa zvichasimudzira magariro neupenyu hwevanhu munyika. Izvi zvaitwa pasi pechirongwa chavo cheAmbassador Special Self Help Program. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura apo vange vari kupa mari kumasangano mapfumbamwe anobva kumatunhu mapfumbamwe nhasi, vaThomas Jr. vati mari iyi ndeimwe yerubatsiro rwakawanda runopiwa nenyika yavo kuZimbabwe senzira yekusumudzira magariro nemararamiro everuzhinji munyika. VaThomas Jr. vati rubatsiro urwu runounza shanduko kuvazhinji munharaunda dzavanogara mukati menguva pfupi uye runosimbisa ukama pakati pezvizvarwa zveAmerica neZimbabwe.
This particular program focuses on providing providing targeted grants to assist small scale.
Chirongwa ichi chakanangana nekupa rubatsiro kuzvirongwa zvinosimudzira upenyu hwevanhu munharaunda dzavanogara mukati menguva pfupi pfupi.
Sachigaro weboard Rachel Cripps Children's Home iri kwachikwaka kuGoromonzi vaMax Ngangira vauza Studio 7 kuti mari yavapiwa nhasi ichabatsira zvikuru mumabasa ekusimudzira chikoro chavo.
Tukishandisa project yekuchera ball pa Children's Home. Zvadaro tukutarisa kuti tinowana mvura yakakwana then it ipapo and then mari iyo ichashanda futi kuita training yekumaketa products, ma products atinge taona mumarket gardening iyoyo.
Vangangira vati chirongwa chechibhorani ichi ndechimwe chezvirongwa zvakawanda zvavari kuita mukusimudzira magariro evana vepachikoro ichi. Mukuru wesangano retafadzwa nechiedza Development Trust, iro rinodzidzisa varimi kuti vatore kurima sebhizimisi, amai Patience Magodo vanoti mari yavawana nhasi ichavabatsira zvikuru mukudzidzisa varimi kuti vakwanise kuwana pundutso mumabasa avo, zvikuru sei apo mamiriro kunze ave kushanduka. Sangano iri rawana rubatsiro rwezviru gumi zvemadhora, mari iyo vati ichashandiswa kuzaka kumasvingo.
Sekuziva kwedu toziva kuti mareserva makazara vanhu vane minda mudiki, vati vanhu ava vakauya pamwe chete vakaseenza semagroups vanokwanisa kuproducea zvinhu zvatinokwanisa kuexport. Saka tinoseenza zvakanyanya nemaregions 4 and 5 anenge vachinyanyo affectwa nedrought. Why tiri kuseenza nemaareas iwayo, takaenda pazima seti tikaona kuti paclass yefood security and nutrition vanhu vanokwanisa kuproducea masmall grains.
Vamwe vakambowana rubatsiro pasi pechirongwa ichi vaIan Makone vedomboshava Community Development Association vanoti veruzhinji mudunhu mavo vakabatsirikana muchirongwa chavo chekugadzira gasi rekubikisa uye havachanetseke nekutenga magetsi kana kutsvaga huni dzekubikisa. Mamwe masangano awana rubatsiro anosanganisira Magwegwe Development Trust yekuvulawayo, Girls Leggers yekumashonaland East, River Conservation Education Camp yekumashonaland West, Maranatha Orphan Care Trust yekumatebeleland South, Women Development Trust yekugwanda pamwe neChristian Care kudunhu remanikaland. Chirongwa cheambassador special self help program chakatangwa muna 1980 uye America yapa rubatsiro rwemari inodarika mamiriyoni maviri kumasangano akasiyana-siyana mukati memakore gumi apfuura. America inopawo Zimbabwe rubatsiro runokosha mamiriyoni akawanda emadhora munyaya dzeutano, dzidzo, kurima, chikafu pamwe nezvimwe gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yeCameroon inoti mauto ayo haana kushungurudza vanhu vairatidzira mukurwisana kwakaitika mwedzi wapera mumatunhu maviri. Vadzidzi pamwe nenyanzvi munzvimbo dzinotaura chirungu muCameroon vaishoropodza kwavanoti kunyanya kusimudzirwa kwerurimi rwechiFrench munyika ine ndimi mbiri iyi. United States yarakidza kushushikana zvikuru nechiitiko ichi.
Uwandu hwevanhu vafa munjodzi yemoto yakaparadza imwe imba inochengeterwa zvinhu kuOakland muCalifornia wasvika pamakumi matatu nevatanhatu uye unogona kukwira kusvika makumi mana. Apo vari kuferefeta vari kuenderera mberi nekutsvaga muchivakwa ichi umo makabatira moto panzvimbo yekutambira yaive nemabiko.
Madota Evaimbova, mutungamiri weCuba vaFidel Castro, akaradzikwa kumabvazuva kweCuba mambakwedza emusi wesvondo mushure memazuva mapfumbamwe ekuchema kwenyika yose iri pachitsuva iyi. Zvikuru zvevagari vemuSantiago de Cuba zvakaita mitsetse zvakatevera migwagwa kuti zvione bhokisi regirazi raive rakaiswa madota ava Castro, iro raive rakatakurwa nemotokari yemauto yerudzi rweJeep yakananga kumarinda eSanta Ifigenia kwavainoradzikwa.
Makateerera kune pfenyura yevanhu ye Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Uwandu wevanhu vari kubatwa neutachiona we HIV wakadzika kubva pamakumi mashanu pavanhu chiuru kusvika pamashanu pavashanu pachiuru choga choga. Asi kunyange hazvo uwandu uhu waderera, vechidiki vanoita zveupfambi vatyairi vedzimotokari dzakaita semarori pamwe nemakorokoza ndivo vanhu vanonzi vari kubatwa neHIV zvakanyanya. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vechidiki vakazvarwa vaine utachiona vanoti kunyange hazvo vachitambira zvavari, vanoti munzvimbo dzavanogara vachiri kusemwa zvakanyanya, uye vanotiwo kurarama neHIV and AIDS kwakaoma kunyanya kwavari vechidiki. Muzvare Tandowengos Moyo vakazvarwa vane HIV. Muzvare Moyo vanoti kunyange hazvo vakagamuchira zvavari, veruzhinji havasati vanzwisisa nezveHIV and AIDS. Muzvare Moyo vanoti vanodanwa nemastema dunurirwa.
Kumaschools, stigma is still there. Kuzi vanhu vanenge vachiri chipi anorarama nemuzvezve. Why can't I play nemunhu agorarama nemuzvezve? Because unozadza navana vana knowledge of how HIV inotapurirwana sei, havasi kuziva.
Nekuda kwekusarudzwa uku, vechidiki vanorarama neutachiona vamudunhu reMidlands vanoti kuburikidza nesangano rakazvimirira rega reAfricaid zvandiri, vakaomba boka ravo rinonzi Community Adolescent Treatment Supporters kana kuti CADS kuti vabatsirane sevechidiki kutambira zvavari. Muzvare Moyo vanoti nekuda kwokuti ivo vakabetserwawo kunzwisisa HIV and AIDS nevamwewo, vava kubatsirawo vamwe vechidiki vari kuraramawo neutachiona.
Inini chakandiswa kuti ndishande as a CAT. CAT zvishimirira kuti Community Adolescent Treatment Supporter. Ndinoshanda ndichibetsera vamwe vana vari kurarama vaine utachiona. Chakandiswa kuti ndide kushanda ndiri muCAT. It is like kuti ndakaenda kumasupport group, I attended the support group. Wei pandaka encourage wane vamwe vangu kuti kuva neutachiona, that is not the end of my life. So ndozvakazondi encourage kuti ndidoo kubetserawo vamwe vanhu ndichivayopa.
Imwe nhengo yeCATS inoshandira kumakepesi muLower Gweru, muzvare Angela Lovu, vanoti zvakaoma kurarama neutachiona, asi vanoti vechidiki vanogona kubatsirana kuti vagashire zvavanenge vari. VaKosten Chuma ndeimwe nhengo yeKetsi nemakore makumi maviri uye ichigara kuLower Gweru. VaChuma vanoti vakakura vachirwara zvikuru, asi nekushaya ruzivo nenyaya dzechirwere ichi vaienda kudzin'anga.
Chakandikosha kuti ndiuye kusupport group ndairwara. Ndakatestwa muna 2010 neMSF and AIDS. Situation yanga iriko ndeyekuti tairwara tichienda kunyanga zvese tichibuda maronda. But after that ndatestiwa, ndakazouya kumasupport group ndichida kuzowana ruzivo kune vamwe vangu. Ndakawana ruzivo after ruzivo ndikachengetedza, ndikazopa willing kuti ndiende kunobetsera vamwe vangu kuti vanyatsodzidza kuti kurarama neutachiona kuzvipira kwelife.
VaChuma vanoti kunyange hazvo kumamisha vanhu vave kunzwisisawo nezveHIV and AIDS kusanganisira vechidiki, hurumende ichine basa hombe rekurwisa chirwere ichi. Nhengo dzeCATS dziri kukurudzirawo hurumende kuti iwanise vechidiki ava mari yekutangawo mabasa emaoko. Vanotiwo kunyange hazvo vachiwana mapiritsi pachena, vanorarama neutachiona vanodawo mari yekuti vakwanise kuzviriritira zvakanaka, kusanganisira kudya chikafu chine utano. Vachitaura pazuva reWorld AIDS Day mukwekwe svondo rapera, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende iri kurwisa zvikuru kupedza dambudziko reHIV and AIDS. Vakatiwo hurumende iri kupa madzimai akazvitakura mishonga yekuti vasatapurira utachiona kuvana vavo vasati vazvarwa kana kuti pakusvara. Vanoti pari zvino vana vanomwe chete kubva pamadzimai akazvitakura zana ndoo vari kutapurirwa utachiona. Vachitaurawo pamhemberero idzi dzakaitirwa mumbizo kukwekwe, mumiririri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas vakatiwo nyika yavo icharamba ichibatsira Zimbabwe kuti ipedze dambudziko iri panosvika gore ra2030. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinotiwo vanhu vasina HIV vanogona kushandisawo mishonga yekunwa kuitira kuti vasabate utachiona. Asi nyanzvi idzi dzinotiwo munhu anofanirwa kutanga aenda kuna chiremba odzwa mhando yemishonga wokunwa senzira yekudzivirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko reHIV AIDS munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei namba dzenyu paWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Mashoko anotera anotaura pamire hurumende yeAmerica. Tichapwa naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7.
Mumiriri weAmerica kuMalawi amai Virginia Palmer vakazivisa kuti America iri kuwedzera mari yekubatsira Malawi nemari inosvika mamiriyoni makumi maviri nematatu yekurwisa dambudziko renzara. Izvi zvinotevera mashoko esangano reMalawi Vulnerability Assessment ekuti vanhu mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika muna kurume 2017. Rubatsiro rweAmerica rwuri kupiwa nekuburikidza nebazi reUnited Nations neWorld Food Program. America inotiwo ichapa imwe mari inosvika mamiriyoni gumi nemaviri kuzvirongwa zvekubatsira vanhu nembeu nezvimwe zvekushandisa mukurima. Rubatsiro rutsva urwu runoreva kuti America yapa Malawi mari inosvika mamiriyoni zana negumi nemasere. Amai Palmer vanoti America ichaenderera mberi nekubatsira Malawi kuti isararame nekupema. Vakurudzirawo kuti nyika iyi iise hwaro hunobatsira varimi kuti vawane cheuviri. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muMalawi. Maaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzedu dzemitambo. Vanotsvagira vatambi venhabvu mikana yekutambira zvikwata zvekunze kwenyika vaGeorge Deda vanoti vava namaketi itsva yevatambi vemuZimbabwe. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi vemuno vanotarisira South Africa neEurope serwendo rwavo rweupenyu munhabvu, asi vaDeda vanoti muno muAfrica mune dzimwe nyika dzakaita seTanzania, Kenya, Libya, Democratic Republic of Congo neSudan, uko vatambi vemuno vanokwanisa kutambiriswa mari yekukwanisa kurarama. Upenyu hunoonekera.
Nyika dzatarisana nadzo inyika dzakaita sana Tanzania, wana Sudan nana Vietnam, maererano ne kubhadharwa kana kuti kuripwa kunoita vatambi kana vatamba bhora. Ngekuti kazhinji tinotarisira kuti mutambi kana atamba bhora azosvika pamapedyo ekuti amira kutamba bhora, awe munhu anokwanisa kuzoudzawo vamwe vanhu kuti pandakatamba bhora hezvinei wakomana ndakawana mupanda wangu uyu wendigere, hezvinei wakomana ndakakwanisa kuendesa vana vangu kuchikoro.
VaDeda vanoti vari kurwadziwa zvikuru neupenyu hwekutambura hunogarwa nevatambi vemuno nekuti mari yavanowana yemuhoro ishoma shoma nemhaka yekuoma kwezvoupfumi munyika.
Ngekuti tichiona mamirire mari dzemuno nekushanda kuri kuita pachirungu yavanoti ikonomi yedu, zvinhu zvetiri kuona zvichinetsa kuti watambi webhora wave wanhu vanoitawo upenyu hunonzi upenyu. Tichitarisawo kune zvimwe nyika zvakaita nana South Africa kana kuti panana Botswana chaipo chaipo padhuze dhuza.
Mwaka uno vaDeda vanoti vaendesa vatambi vatanhatu kune dzimwe nyika muno muAfrica, vashanu kuTanzania nemumwe chete kuDRC. Vanoti upenyu hwevatambi ava hwasanduka zvikuru panguva shomanana yavaenda kunotambira zvikwata zvekunze izvi.
Taendesa watambo kaita sana Method Mwanjali wanana obrichirwa uyo aimbotamba kuZambia, wana Bruce Kangwa, wana Francisco Zekuambira engari captain Harare City. Ende ndinoda kuti nditaure parizvino zvinokuti wakomana wese ndikutora nezvavo. Wane mwedzi ndofunga mitatu kana mina asi watowa vanhu watokwanisa kutenga dzimba. Zvinhu zvawakatadza kwemakore anosvika kana kuti gumi wachitamba bhora muno.
Vadeda vanowana chikamu gumi kubva muzana pamari inotengwa mutambi wega wega. Aimbotambira chikwata chenyika chemawarriors Alois Punjira anoti urongwa hwavadeda hwakanaka zvikuru sezvo huchipa vatambi mukana wekuwana upenyu hwakanaka. Punjira anoti kuwanda kwevatambi vanenge vachitamba kunze kwenyika kunopa zvekare murairidzi wemawarriors Kalisto Pasua vatambi vakawanda vane ruzivo nenhabvu yekune dzimwe nyika. Mune chimwe chiitiko mumutambo wenhabvu, Hardlife Zvirekwi weCapes United nemusi wechishanu manheru ndiye akatambidzwa mukombe wemutambi akarura kudarika vese gore rino, Superstar of the Year. Zvirekwi akatambidzwa mukombe uyu mushure mekubuda ari pamberi paLeonard Sipa weCapes United zvekare naPetros Mari weFC Platinum. Murairidzi weCapes United Lloyd Chitembwe ndiye akatora mukombe womurairidzi anga ari pamusoro-soro mwaka uno mushure mekutora mukombe weLeague. Mari akatambidzwa zvekare mukombe wemubati wepagedhe akaita mashiripiti. Chikwata cheTriangle chakatendwawo nekutamba chisingatsonde-tsonde vamwe ndokutambidzwa mukombe weMost Disciplined Team of the Year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvino tokupai kambo dai zvaibvira kubva kuna Cynthia Mare.
Izwindorinzwa mepo Chisando chiona kuhope Kuwa nenguwa doshua Dai zingori hope amai Famai shakana kwa Dai jaipira, dai kumbira zuwa iwe Makandipa kuti ndikure nasi ndava kuzvionera wondega amai mashoko wenyu ndakachengeta amai rwiyo ndoshuva tichimba tose
Nako kambo dai zvaibvira kubva kuna Cynthia Mare tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
America inopa masangano mari inodarika mazana maviri nemakumi matanhatu ezviuru zvemadhora kuitira kuti masangano aya abatsirikane.
Vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti hurumende ivaudze zuva ravachapiwa mari dzavo dzemuhoro wazvita uye pavachapiwawo mabhonasi avo egore rino.
makambani emigodhi anoti akwanise kuwedzera vashandi mari sezvo ari kuomerwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonika ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksiya imina Chris Gande munhau dzechindevere.